Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 7/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuyeuchidzai kuti kana mukaenda paFacebook peji yedu yeVOA Shona munokwanisa kuona chirongwa ichi live izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zvimwe zviri muchirongwa chanhasi. Dare raMajestriti rinoramba chikumbiro chevarwiri vanomwe vekodzero dzevanhu chekuti mhosva yavari kupomerwa iraswe. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kugadzirisa upfumi hwenyika kuchanetsa kana hurumende isina kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa zvakafanana nemagetsi. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare raMajestriti remuHarare rakarasa chikumbiro chakasvitswa kudare iri nevarwiri vekodzero dzevanhu vanomwe vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekubidigura hurumende chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe uye vadzoserwe magwaro ekufambisa, nharembozha nemakombiyuta zvakapambwa nemapurisa pavakasungwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare raMajestriti, Amailen Momapie, vakatura mutongo wekuti vasungwa vanomwe ava, avo vanoti vatatenda mombe yarara, vaGeorge Makoni, vaFrank Mbano, muzvare Stabile Dewa, amairita Nyampinga, muzvare Farirai Gumbonzvanda, navagamuchirai Mukura, vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno, mushure mekurasa kwavakaita chikumbiro chevasungwa ava, chekuti mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavari kupomerwa iraswe. Zvakaturwa namai Mapie zvakatsinhirwa nerimwe remagweta evasungwa ava vaJeremaya Bhamu.
Ndopanzi nedare harina kufara kana kugutsikana nezvakataurwa neari kuferefeta nyaya zvakare nezvikonzero zvanga zvapiwa nemuchuchisi, asi vapiwa zvakare mumwe mukana kusvika musi wa30 August kuti vagadzirise vanyatsoona kuti pavakamira chapo ndepapi. Saka vapiwa mumwe mukana zvakare kusvika musi wa30 August, asi vapiwa chivimbiso chekuti musi wa30 August vakataridza kusarongeka kana kusaziva zvavari kuita sezvavaita muzuva ranhasi, dare richabvisa vanhu ava pamberi pedare.
Vabhamu vakatsinhirawo zvakare zvakaturwa namai Mapie zvekuti vasungwa ava vasadzoserwe nharembozha dzavo, mapasipoti pamwe nemakombiyuta anonzi akatorwa nemapurisa pavakasungwa muna Chikumi vachibva kuMaldives kwavakange vanopinda musangano wezvekodzero dzevanhu.
Arerati hazvikwanisiki kuti tipiwe mapasipots pari zvino kana malaptop kana macell phones. Vati kunyange zvazvo paine zviri kubvumwa pamhosva iyi, hazvizivikanwi kuti neramangwana zvichazorambwa ndezvipi. Zvakare vachuchisi vane kodzero yekuisa uchapupu hwese hwavanoda kunyange paine zvinhu zvabvumwa kuti hongu takafamba, saka pasipoti haina basa. Dare rati zvakare harina kufara nemafambisiro aritwa nyaya nevari kuferefeta nyaya iyi. Zviri kutaridza sokuti vari kuferefeta nyaya havana ruzivo kana chokwadi chekuti varifanira kunge vachiita basa ripi chairo, zvinova zvinhu zvisingatarisirwi panyaya dzakadai. Saka vapa chikomekedzo kune vamuchuchisi kuti patitodzoka musi wa30 August gavage vakarogeka vachiziva zvavari kunyatsoda chaizvo panyaya iyi.
Hurumende inoti vasungwa ava vakaronga zvekupedigura hurumende vachishandisa pfuti diki uye vakadzidziswa zvekuita chitororo pamwe nenzira dzekuti vasasungwe panoratidzirwa neveruzhinji pamusangano wavakanopinda kuMaldives wakange warongwa nesangano rekuSerbia reCenter for Applied Nonviolent Action and Strategies kana kuti Canvas. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti musangano uyu waive usinei nezvekupidigura hurumende asi waive wezvekodzero dzevanhu. Munemwe onyaya, MDC inotungamirwa naNelson Chamisa, iri kushora mashoko egurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, ekuti paive neruoko rwevanhu veboka rechitatu, kana kuti third force, mukuratidzira kwemusi waNyamavhuvhu 1 gore rapera, kwakanga kwakanangana nesarudzo, kwakasiya vanhu vatanhatu vauraiwa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Munyori muboka revechidiki mubato iri, vaStephen Chuma, vanoti mashoko amai Muchinguri Kashiri, haana maturo, vachiramba vakatsika madziro vachiti masoja ndiwo akauraya vanhu vairatidzira musi uyu. Vachuma vanoti mashoko amai Muchinguri aya ndeyekuedza kuchenura mauto, uye anoratidza kusawirirana kwavati kuri mubato reZANU PF.
Tinozviziva uye takazviona kuti masoja angari muuniform vaine maAK-47 ndo vakapfuura vanhu vakauraya vanhu, asi nenyaya yekuti kuZANU kune nyonga nyonga nepopoto nekuda kwefactionalism iri mubato iroro, vanoda kushandisa izvozvo pomera opposition mhosva, vanoda kushandisa izvozvo kuti vanhu pavachange vachiratidzira mumazuva mashoma ari kutevera, vachiratidzira pamusoro pekukwira kwaita zvinhu muzvitoro, ivo vanoda kupinda pakati pedu kuti vakonzerese nyonga nyonga vachitora zvinhu muzvitoro.
Vachuma vanoti seutungamiriri webato vari mubishi kuronga kuratidzira munyika yose kwemazuva akati kuti kudzamara zvinhu zvanaka munyika.
Mazuva mashoma shoma ari kutevera change tava kugara migwako tichiratidzira, nokuti mudzimba medu hamuchagariki, mudzimba medu hamuna mvura, mudzimba medu hamuna chikafu, mudzimba medu hamuna magetsi. Saka naizvozvo tichagara mugwako kusvika matambudziko edu agadziriswa.
Hatina kukwanisa kutaura namai Muchinguri Kashiri pamwe nemutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe pamere bato ravo nezvenyaya iyi, asi amai Muchinguri Kashiri vakabuda mumapepa nhau mumazuva mashoma adarika vachiti masoja aizopinzwa zvakare mumigwagwa kuti arambidze veruzhinji kuratidzira. Kunyange hazvo, dare reConstitutional Court rakatara kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika sezvakataurwa neZimbabwe Electoral Commission. VaChamisa nebato ravo vanoti vakabirirwa musarudzo dzegore rapera, uye vari kupomera hurumende yavamunangagwa mhosva yekutadza kufambisa zvinhu zvakanaka munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuru weLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti kugadzirisa upfumi hwenyika kuchanetsa kana hurumende isina kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa zvakafanana nemagetsi, uye kuramba ichichinja-chinja zvinhu isina kusuma vemabhizimisi nevashandi sedanho rayo rekuti Zimbabwe National Statistical Agency imire kuburitsa makwiriro emitengo yezvinhu kana kuti inflation kwemwedzi mitanhatu inotevera. Vativo mari dziri kutambirwa nevanhu vari pamudandegere hadzikwane zvachose zvekuti vakawanda vavo vave kunonga svosve nemuromo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Vepensheni vaipuwa $80 pakauya Zimbabwe dollar. Dzaangonzindiro ya 80 RTGS kana kuti Zimbabwe dollar. Kazorova kuti pari zvino yangova worth $88. Kazorova kuti munhu iyeye anga achimbopuwa $80 muna Mei. Muna June patakati taakushandisa Zimbabwe dollar, yanga yatingosara ya $88. Aungaitei $80? Hapana chinhu chaungaite kana chingwa chaicho haitengi. Saka nazvozvo ndo dambudziko ririko iko zvino rokuti vamapensioners vari pamafixed incomes, kana uri wakashayikirwa nemunhu aishanda breadwinner, unopuwa $35 yakunzi $35 Zimbabwe dollar. Saka $35 Zimbabwe dollar i $3. Saka unoite ine $3 iyo ine mhuri. Saka ndo kuoma kwaita zvinhu pamaringe nemapensioners nehama kana kuti madzimai nevana vakafirwa nemunhu anga achishanda.
Saka mabhizimisi anga abudirire sei vakanyedze munyika kana vanhu vasiri kutambiriswa mari zvakadai?
Nyaya iyi haisimbori yekusatambirisana mari, nokuti yakatotiomei kukunda zvatiri kutaura izvi. Nokuti sekuzova kwenyu hakuna magesi ka. Saka magesi anongouya husiku kwe4 kana kuti 5 hours. Saka manguva yokushanda kunenge kusina magesi. Saka chitarisa inini mufananidzo uyu wokuti indastry inenge ichikwenywa nemajenareta. ndekupi kwakamboranwa industry nema generator. Uye zvakare mafuta anodiwa nema generator aya sekuzwa kwamunoita haasi kuwanika. Saka naizvozvo unedambudziko rokuti mafuta acho ekuti ukwenye generator hapo, generator racho haizinzira inobatsira kuti uwane punduso pa kambani yako. Saka naizvozvo tiri kuona makambani mazhinji akutoendesa vashandi pakushanda nguva diki kana kuti working week ngangowe 3 days kana kuti mazuva mashomanana vanoshanda kana kuti vazhinji vacho vamwe vakutodzingwa mabasa nokuti hazvishandi kuti munhu ashande achishandisa generator.
Koyo hurongwa hwekumisa kuburitsa zvinenge zvichiitika munyaya yemitengo yezvinhu kana kuti inflation zviri kuitirwei?
Ivo vamutuni vari kuti vari kuita nokuti mari dzasiyana, mari dzakashandiswa muna May dzekunze kwenyika dzasiyana nemari dzakushandiswa muna June. Saka naizvozvo vari kuti ivo hazvizomiri zvakanaka kuti vanyatsobata yegore negore iya inenge ichitarisa gore rino negore rapera. Gore rino tama Zimbabwean dollar rapera yanga iri mari yokunze kwenyika. Asi zinsta tinotenda kuti vanga vaine nzira yokutenderera nenyaya iyi yokuti vabate kuti zvinhu zviri kukwira sei. Sekuzova kwenyu veCato Institute vana Professor Hank vane nzira yavo yavanotarisa nayo inflation. Saka ivo vanocharamba vachingotipa mafigures iwayo. Saka hazvibatsiri kuti titi isu hatichagone kuverenga kuti zvinhu zviri kufamba sei, asi vekunze vana Kato vachitiudza zvinhu zvinototyisa nokuti iko zvino vari kutiudza kuti inflation iri kuma 558 isu tichitarisa zvemuzimbabwe tichiti 176%. Saka kutyisidzirika uku kucharamba kungoriko kwekuti tichange tichingoshandisa mafigures anenge achibva kuCato Institute anenge achiratidza inflation iri pamusorosoro. Saka izvi hazvina kunyatsoitwa zvakati jeke jeke. Zvaifanira kunge zvakaitwa kana kutripartite negotiating forum inewe yanga ichishanda yaifanira kunge ichitarisa zvinhu zvakadai, votaura vari pamwe chete vashandi vashandirwi nehurumende kuita kuti vanhu vasafunge kuti zviri kubva kuna vanxube vane katunikwa kavo kwavanenge vainako.
Mukuru weLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanga vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Daily News mune nyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuongorora kuti mari yaifanirwa kushandiswa mucommand agriculture inoita mamirioni matatu yakatsakatikira kupi. Daily News mekare mune nyaya inoti pane zviri kurongerwa vaEmerson Mnangagwa nevakuru vakuru muZANU PF zvichinzi kunyangwe amai muchinguri kashiri vakataura kuti pane vanhu vari kuronga zvisina kunaka. MuNewsday mune nyaya pamusoro pevanhu vanoita zvikuru zvitanhatu kuManicaland vari kuramba kubviswa munzvimbo yavanogara, hurumende ichiti iri kuvatsvakira kwokugara sezvo vanhu ava vagere munzvimbo yavari zvisiri pamutemo. MuNewsday mekare mune nyaya pamusoro pevanhu vanoita 35 vanorarama neHIV AIDS kuChiredzi vanonzi vave nemwedzi mitatu vasinganwi mishonga pamusoro pevechitendero vanoti vanovanamatira. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kadini ko vashamarari weStudio 7 vana Jonga nevamwe vese, ini ndini Oliver Dumakwezu ndiri uno kwamutsvangwa. Ndine mubvunzo nekukumbira kune bato remuno reZANU PF neremDC ngekuti tiri kuzwa paZBC echibudisa kuti rinamo nefere rimo zvabatana. Munoda kuzobatanawo riini anhu apere kufa here? Ngekuti zvozvino munonase kuona kuti nyika kweiri kuenda haisi kuita asi kubatana kuri kunesa. Onai Mozambique yakuchido kubatana mwechitaura kupa ZBC yechitaura kuti kune mamiriyoni akapere kufa. Munozobatana tapere kufa here munozosara nani? Tatenda.
Ndapindawo ndapindawo mwana wevhu ndapindawo. Yaa, yokutanga nyika yedu yarereka. Yarereka president havana advisor. Reserve Bank governor havana advisor. Minister of Finance havana advisor. Tikadzoka kumashure uko, mukoma Simba makoni vakatadza kuhwisana navo mugabe. Politics ne economics hazviwirirani. Minister of Finance anovanonga ari economist ka. Oona kuti izvi kwatiri kuenda zvinonyudza nyika kuti ah, no. Vepolitics kuti ah, hendei takadai kuti ho. Saka mukomba masimba makoni vakagona ndinovatenda. Ukauya iwo vakauya pavapana mukoma Chinamasa. Mukoma Chinamasa vari kuti no, vamugabe ngatibvise magreen bomba. Vamugabe vari kuti kwete. Munochengeta vona hasina production mechida kumubhadhara. Iloss. Economics nepolitics hazviwirirani. Kana mada izvozvo chiita imari dzenyudza munosubsidiza mega sehurumende mechisiya vanhu vachirarama zvakanaka. Zuro ndizuro. President vakati no toda kubvisa dhora nokuti mitengo iri kungoenda chamuramba mhuri tudakisa mari yedu kuti muchingwa chinoramba chiri pa same price. Ndizvo here zvamakataura president maprice ari kuchinja. Ndimi muri kutokwidza diesel racho. Saka chitidzisirayo mutengo yechingwa vanaonda chingwa.
Makadi vashamarari vestudio 7 vese vanajonga vese vashamarari vestudio 7 makadi ndinoitwa talent mandizvidza ndiri pano paPretoria paSouth Africa ndinoti nini ndinofara nekutongwa kuri kuita president wedu Emmerson Mnangagwa ndinoti vanhu vaoda kuvamanyirira chete kuti vati vagadzirise zvinhu nyika yanga yagara yaondongoka kudhara so ngavavape nguva vaite pijana pijana zvichaita.
Makadii makadiiko vanotibatsira nepenyuro pastudio 7 apo. Ini ndeitwa Mafira kureva ndinogara paemira apo Joni ndokwandiri uku. Hurumende yamunangarwa havana zvinozikanwa. Eva bari vamwe vanhu vaita zvinooneka dei takationa zvinooneka. Patakatarisa mamirira zvakaita hapana kana chimwe chinogona kubudirira. Kungofadzana nenhema vachingoita basa rekungonokora vachirya vega vega ivavo isusu venhamo tichinonga svosve nemuromo. Saka hapana chinogadzisa nevaruma. Ruma hapana kana chimwe chanogadzirisa kana hapana. Nyaya ndekuda kunguguta umbavha ndowakazaremo makororo ega. Hapana kana chimwe chanogadzirisa kana chimwa. Hai, kutenda chaizvo nezvamatiitira kuve nezvo rakanaka.
Makadi mose vashamarari vestudio 7. Tinofara nokuti panhau dzechokwadi. Ini ndinonzi Mutetwa ndiri kuJohannesburg kuRoodport. Ini ndiri kunyanya kushushikana nevarume vanonzi vana Munangarwa navana Chiwenga. Kuti pavo chaipo pavari kuti ivo vari kuendesa nyika mberi ndepapi. Nokuti tiri kuona chose chiri kuuya munyika. Vari kungoita kutokumbira. Titarise kubva kufuel. Toenda chikafu. Mishonga. Zvose zvazvo zviri kuuya munyika. Ndezve kukumbira. Saka hurumende yacho. Zvavari kuti new dispensation chiri kugonekwa apa chii apa. Ndiri kutoona kuti hurumende ihutsi hoga hoga. Hapana kana kuri kuendwa, hapana kana kuri kuonekwa. Ko vadiko kutorawo matoma aya vombopa uwo vakomana vechidika vomboona kuti tiri kuenda kupi.
Makadi henyu vashamarari vestudio 7 ndinokukwazisai ndino nzitafadzwa ndiri kuno kuCape Town. Ini maonero angu andinoitawo pahurumende yavamunangagwa iyi iri kuratidza kuti yakundikana panyaya yekubata vamwe zvakanaka nekuti zvinhu zviri kungooma ivo ndo vari kungoti vachiguta vamwe vari pakutambudzika vachichema asi ivo vanenge vachingoti zvinhu zvakanaka. Saka ndionese kuti vanhu vanofunga vamwe ngoma inongorira ichingoti pangu 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 mazvitenyu.
Makadiko, makadiko, vatefenyuru ko. Vatereri vo Seven Studio 7. Ndoda kutaura ini panyaya vamunanga kwaZANU-PF. Vasada zvavo kuchema panyaya yenzara yapinda munyika. Ndivo vabiki vazvo. Ndivo vabiki venzara. Corruption munyika yakawandisa. Corruption munyika yakawandisa ndovakonzera nzara munyika veZANU-PF. Vasada zvavoda kuvhara nyika. Vasada kuvhara vanhu kumesa. Ndatenda zvangu. Neitwa Shirambai ndiri paDurban apo. Musera zvakanaka.
Makadiko makadiko vashamarari veStudio 7. Yesh, ndine pandinopikisana napo panyaya dzedemonstration yamuri kuda kuita musi wa16 vanhu veMDC. Saka zviri kutoreva kuti vanhu veMDC hamutomborwadziwo nokufa kunoita vanhu. Vanhu vakafa musi wa1 August. August rotoita holiday yekufa kwavanhu. Senai nazvo izvi. Asi hama dzenyu dzisiro dzakafa. I'm sure kuti vane hama dzakafa havatomboendi kudemonstration iyo. Kozi kudhara vanhu muchidemonstrate hapana, achimuchidemonstrate hapana chiri kubudirira. Saka izvi zvongoda kungoti munamati kana zvichiita, noti kuita zvamuri kuita izvi. Zvongoda kunourayisa vanhu. Nzira yavo vana veZimbabwe vavetsitsi. Saka muchazotonga vani kana vese vapera nokuurawa. Ndatenda zvangu ndinonzi ri.
Manzwa, vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvishomanana zviri kuitika kune dzimwe nyika. Nyika mbiri dziri kuchamhembe kweAmerica, Venezuela neUruguay, dzayambira zvizvarwa zvenyika dzadzo kuti zvisashanya kuAmerica mushure mokuurawa kwevanhu 31 svondo rapera. Nyika mbiri idzi dzaudza vanhu vadzo kuti kuAmerica kune mhirizhonga uye vanhu vanoshanya kana vasiri vachena vanogona kurwiswa. Sangano reUnited Nations rinoti riri kutyira vana sezvo kurwisana kwatanga zvekare kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweSyria. United Nations inoti kurwisana kwange kwamboita sekwadzikira asi kwatanga zvekare padyo nemaguta eIdlib, Hama neAleppo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Munyori wemuAmerica nemukurumbira mukuru amai Toni Morrison vakashaya nezuro muNew York vave nemakore 70. Amai Morrison vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize, Nobel Prize mugore ra1988 zvichitevera bhuku ravakanyora rinonzi Beloved. Muna 2012 vaimbove mutungamiriri wenyika vaBarack Obama vakakudza amai Morrison nePresidential Medal of Honor. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipot Endere, vanoti amai Morrison vaifarira vanyori vokuAfrica zvikuru nekuti vainakidzwa nezvavainyora. Tabata Dr. Endere kuti twinze pamusoro paamai Toni Morrison.
Ndinovimba vazhinji venyu vanga vachiziva movie inonzi Beloved yakaitwa yanga ina Oprah Winfrey na Whoopi Goldberg. Saka vanhu vakatanga kuziva pamusoro, vanhu vazhinji vakanga vasati vaverenga mabhuku avo vakatanga kunzwisisa nezva mai Toni Morrison kubva paBeloved. Asi munhu akanga anyora mabhuku mazhinji kubva vari 39 years old vazoshayika iko zvino vava ne 88 years.
Mabhuku avo aive pamusoro pei?
Mabhuku avo mazhinji aitaura nezvenyaya dzerusa raganda rwakanga ruri muAmerica. Ini chandinonyanyisa kufarira ndechekuti vainyora vachiti ivo kazhinji vanyori vechitema vainyora mabhuku avo kuti ave appealing kuvarungu. Asi vo vaida kunyora nyaya dzevanhu vatema kuti vanhu vasiri vanhu vatema vagone kupinda mukati meupenyu wevanhu vatema vagonzwisisa. Saka Beloved yandareva ndiro rimwe remabhuku avo ari famous, asi bhuku ravo rekutanga ini randinofarira rinonziro The Bluest Eye, wozoitawo rimwe rinonzi The Song of Solomon.
Vanhu vakaverenga mabhuku avo vanoti pamusoro pemabhuku aya?
Vanhu vanomaverenge vanoti mabhuku avo aiva rwiyo, kana kuti tingati philosophy, kana kuti tingati foundation yekunzwisisa mararamiro evanhu vatema muno maAmerica. Asi havana kugumira ipapo. Munhu aiva neushamwari nevanyori vedu vekuAfrica vakaita sana Wole Soyinka naBaba Chinua Achebe, ivo vanototi vakatanga kuverenga African literature kuma1960s. Vaverenga Things Fall Apart vachiti ndiro rimwe remabhuku akavavhura maziso avo kuti vakwanise kunyanyisa kuappreciata the breadth of talent iripo pavanhu vatema.
Imimi Dr. Dendere, munofungei pamusoro paamai Toni Morrison?
Chandinoda kusiya vateereri vengi nacho ndechekuti mai Toni Morrison munhu akaenda akanoita famous, vanotaurwa nezvavo nemapresidents, kana nacho zvinonzi BBC yanga ichiita presentation yavo. Asi tinoonawo kuti munhu asina kutanga kuita zvaanonyanyisa kugona kusvika ava 39 years. Saka kana pane chidzidzo chatingatore pavari ndechekuti kana pane chinhu chaunofarira kuita hausati wanonoka nguva ichipo kuti uite. Uyezve chimwe chinhu chavaisimbisa ndechekuti kudzidza chinhu chakanaka, even though vaiziva kuti vanoda kunyora, asi vainzwisisa kuti kana uri munhukadzi, kunyanya munhukadzi wechitema, zvakangonakawo kuti uve nedigiri. Saka ivo vakadzidza kuHoward University, one of the first universities dzekutora vanhu vatema muno muAmerica. Saka ndinokurudzira vateereri venyu kuti kana vachikwanisa vainge vanoverenga mabhuku amai Toni Morrison, anonakidza uye unodzidza zvakawanda.
Vane mibayiro yakawanda here yavakapiwa?
Vane mibayiro yakawanda including Nobel Prize. Vane aya anonzi Pulitzer Prize for Fiction, aiwa mibayiro mizhinji. Pakatonyorwa bhuku remibayiro yavo.
Zvamungati imimi makadzidza kwavari ndezvipi?
Ndinoti vane kamwe kamunyorero kavaita vasingakumbire ruregerero, zviya zvokuti munhu ari kutaura chokwadi chake. Nhasi ndanga ndichiverenga zvavakanyora panhau yeracism muAmerica nemararamiro nekumira kwakaita zvino tichitarisa mashootings akaitika paweekends, tinoona kuti mashoko avo ari so relevant iko zvino. Vanozviona varivo varidzi venyika vanofila threatened neuvapo hwedu sevanhu vatema. Asi isusu hatifanirwe kufamba takaisa musoro pasi tichitya, nekuti tinofanira kunzwisisa kuti matigere muno nesuwo tine kodzero yekunge tigere. Saka vanoti unofanirwa kufamba wakasimudza musoro wako. Chimwe chandofarira nekuti inini ndinoidentifya zvangu semufeminist, kuti ivo vanoti havanzwisisi kuti sei munhu ungada kuzviseparata from feminism, from kukurudzira kuti pave neequality pakati pevanhurume nevanhukadzi. Asi kwavari tinodzidza kuti kana uri kutaura chokwadi hapana chaunofanira kutya, nekuti chokwadi chako chinongoramba chiri chokwadi, it doesn't change.
Dr. Chipo Dendere vari parunare kuWellesley kuMassachusetts neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dare raMajestriti rinoramba chikumbiro chevarwiri vanomwe vekodzero dzevanhu chekuti mhosva yavari kupomerwa iraswe. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kugadzirisa upfumi hwenyika kuchanetsa kana hurumende isina kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa zvakafanana nemagetsi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika.